tôi.
Yeah, as make sense utenga dio kumba kuzina zviriko zvongoratidza kuti mbenzi yako muri disorder. Hey, vunze ama 2K kuti warufunge wanoona benzi kana zimota hawana basa nezvawanda kuti manheru warufuge ezongezi mfoni mungori nedata it's a good day. Insta iri pa 10K, TikTok iri pa 20K, kumirira zim celebs kana aposta. Pressure ndeye ma iPhone ndeye ma Valentine gift. My designer clothes is my Gucci Louis V. Long time this soft in the easy and easy. Long time this low key, much sasa and easy. But I'm a rock Simpson as Zirizu, goodbye Zana. Every day on my streets, tungo na drama. Tuka na pa inani, tuku say Zana. Urizra na murizo, much day Zana. As we make a sense, we tenga Dio. Kumba guz na zirigo, sungra di zotu mbenza gomri di zotu. Vunze ama 2K, kuti warufunge. Wanoona benzi kana zimota hawana basa nezvawanda kuti manheru warufuge ezongezi mfoni mungori nedata it's a good day. Insta iri pa 10K, TikTok iri pa 20K, kumirira zim celebs kana aposta. Kunzewo kune makudo anenge anyembera chisalad, kunze kune magaya anenge anyembera chibaranzi. Shonga wechikosoro maya vatengero kufamasi. Agoro ari pasena ndiye anotungamira kambani. Ama 2K, ama 2K, wabunze kuti warufunge. Ji harubunde.